mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 10 2020. Makateerera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zana nevana 104. Nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoyambira nhumwa dzavasiro Ramaphosa kuti dzisangane nevanhu vakasiyana-siyana kwete nevehurumende vega. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zana nevana 104. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi nezuro kwevanhu makumi manomwe nevana 74. Pavanhu ava makumi mashanu nevanomwe 57 vakatapurirwa chirwere ichi muzimbabwe. Vamwe gumi nevasere 17 vakadzoka kubva kusouth africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanosvika makumi mashanu nevashanu 55. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi maviri nevatatu 23 vafa nechirwere ichi. Dunhu reMasvingo ndiro chete risina kana munhu mumwe chete zvake ati afa nechirwere ichi. MuZimbabwe mose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru zvina nemazana matanhatu ane makumi mana nevapfumbamwe 4649. Vapora munyika vanoita chiuru chimwe chete nemazana mana ane makumi matatu nevanomwe 1437. Nhasi Zimbabwe inorangarira magamba ayo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kutaura paTV nepadande mutande sezvo kuungana kwevanhu semakore ose kusingagoneki nekuda kwecoronavirus. VaMnangagwa vanonzi vachaita zvimwe chetezvo mangwana zuva rekucherechedza mauto. Mbiri dzakadomwa nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa kuti dziedze kupedza zviri kunetsa muZimbabwe dzinotarisirwa kusvika muZimbabwe mukati memazuva mashomanana, zvichitevera zvinonzi kutyorwa kukuru kwekodzero dzevanhu pamwe chete nekusungwa nokupambwa kwevanhu. VaRamaphosa vakadoma vaSidney Mufumadi naAmai Baleka Mbete senhumwa dzavo kuZimbabwe. Bato riri kutonga reZANU-PF pamwe chete nemamwe mapato anopikisa vanoti vanotambira nhumwa idzi. Nyanzvi inoongorora zvematongero enyika vaJoey Mabenge vanoti nhumwa idzi dzizive zvadziri kufambira uye dziite hurukuro nemativi ose.
Nyaya yenhumwa dzatumirwa navaRamaphosa ndinoona sekuti ndopatingati ndope kutangira. Dambudziko guru ringatovapo nderekuti kana nhumwa dzichitumirwa, dai kwatumwa nhumwa dzekuti kana dziri kuuya kuzoyananisa, hadzizodi kuyananisa dzichiratidza sekuti dzine divi radzakarerekera, ndope kutanga panogona kutoita dambudziko ipapo. Asi ndinodaira hangu kuti mukufamba kwenguva panogona kugadziriswa kunge nhumwa idzodzo taziva kuti dziri kufambirei.
Mungada kuona zvichifambiswa sei vaMabenge?
Kana munhu achindorora achinge atumwa semunyai, anenge achitozikanwa nyaya yafambira. Nyaya yafambira inenge iri yekuti azenge achizotungamira panhau yekuwana, panhau yekuroora, zvinenge zvichitozikanwa kuti afambirei. Zvino idzi nhumwa idzi hapana ataziva kuti dziri kufambirei, nekuti vafambi vanouya zvavo nhumwe dzagara dzinongouya. Munozviziva imi kuti nyangwe vambeki chaivo gore rakapera iri vakatombouyawo, vanogona kunge vanga vasiri nhumwe zvavo yava Ramaphosa, but vakatouya, vakatouya pada vanga vatotumwa kana neAfrican Union kana neSADC kana ndiani anga avatuma.
Pane zvinonetsa here apa zvamuri kuona?
Chinonetsa ndichocho chekuti kana nhume dzichinge dzichiuya, dai dzagona kuzama kuteerera kuti nyaya iri kunyanya kunetsa ndeyei, kana vari kuuya sana tete kuzoyananisa, kwaakuteerera mativi ose. But mativi ose muZimbabwe, chimwe chandingangoda kutaura kwamuri wahonde, mativi ose muZimbabwe hazvirevi mapato anongori muparamende chete, nekuti Zimbabwe yakakura chose. Chakatanga ndo chakachenjedza.
Vamabhenge, mativi ose amuri kutaura ndeapi?
Nhume idzodzo dai dzikakasira kuziva kuti muZimbabwe mune vemakereke, muZimbabwe mune vashandi vanotori nemapoka avo evashandi, muZimbabwe mune masangano akazvimirira ega atingati civil society, muZimbabwe munewo zvakare atingati mareligious organizations kupfuura makereke andataura aya, muZimbabwe munenge muinewo zvakare private sector vemabhizimusi. Dai vakauya vaine donzvo rekutanga vanzwisisa kuti zvinetswa ndezvipi kuburikidza nekutaura navanhu vose ivava, vasati vada kuita sekuti vatumwa vari munyaya auya akatomiririra munharu ruda kuwana. Saka vanouya vachingoti chese chataurwa vachichema chema, chese chataurwa vachichema chema, vachicheme chemera uyo ari kuwana. Dai vauya vachingori nhume dzakazvimiririra dziruda kunge dzakamira pachokwadi kuda kuyananisa vana veZimbabwe.
Avo vanga vari nyanzvi inoongorora zvematongero enyika, vaJoey Mabhenge, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vanoti vanoimba kuti panotambiriswa vashandi vehurumende mwedzi uno, zvinenge zvajeka kuti vanotora sei mari dzavakapiwa nehurumende munguva ino yekurwisa chirwere cheCOVID-19. Mari iyi inosvika madhora makumi manomwe nemashanu ekuAmerica. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari vamutori Ncuve kuti tinzwe divi ravo, asi mutevedzeri wemunyori mukuru mudare remakurukota vaGeorge Charamba vakati vashandi havazopiwa madhora ekuAmerica chaiwo nekuti inoguma yave pamusika mutema. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Joe.
Vazhinji varairidzi vakafila mafomu kuti mari dzeme 75 US dziende kulocal currency vanenge vari kudziwana. Vamwe vasati vadziwana dzinenge chiindicata kuti dzirimo asati dzatoreka. Asi avo vakafila manostro account kuti vashandise mari idzi dziri maUS dollar vachishandisa makadzi havasati vadziwana.
Kosei vari kunetseka kuwana mari idzi?
Vari kunetseka nokuti makadzi acho haasi kubvuma kuti atenge. Kwavanenge vaenda vachida kutenga kungava kwana TM kwana OK vari kurambirwa kutora. Saka zvinongoratidza kuti hurumende yakabata vanhu kumeso, hapana mari dze75 US. Mari idzi dzinongori mashangura pata dzichitoreka kana wachinja kumari yokuno nerate interbank rate shomanene, uyezve zvichipa kuti varayiridzi vayarambe vachingoyaura.
Ko hurumende iri kuti kudii nezviri kuitika izvi?
Hapana tsanangudzo dzakajeka kuti sei zvaitaurwa nehurumende kuti vanhu vaopene manostro account zviitike zvisina kuzoitika. Vazhinji vakawanda vaneta nokuramba vachifamba vachienda kumatauni vachifunga kuti mari dzavo vachadziwana dzavo manostro account dzichitenga vadzidzishaya. Saka tinoona vanhu vakapedza mari dzakawanda zvikuru kwazvo asi mari isingabatiki. Kana yati yapa varayiridzi mari dzinoita US 75 vaopene manostro account, vachi opena ichikwanisa kutoreka iko zvino vangomira vachigarira kuyosengwa saka vazhinji vari kutochinjawo kubva kumanostro accounts and mari inoratidza kuti yakatopera nokuti kwakawanda yavakuratidza kuti yatova kuma $65 uku pavanenge vakuda kuchinja kuti ichiinda kulocal currency saka kubata vanhu kumeso kunyengedza vanhu
zvii zvamuroda kuona zvichiitika mune ramangwana
tinofunga kuti pachauya yechipiri yacho pachange pane tsanangudzo dzakajeka kuti tisazoramba tichipinda mudambudziko seratapinda iri
iyo mari yacho ichauya riini imwe yacho iwo ma-$75 aya
yechipiri inofanira kunge ichiuya musi wa17-18-19 ipapa tinoexpecta kuti hurumende inge yagadzirisa zvinhu manostro account anga achishandawo pane kuda kutinyengedzera
mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe dr takavafira zhou vari parunhare kumasvingo nablessing zulu westudio 7 mumwe murume akapfurwa zvakaipisisa ari pabasa nechizvara chekuchina icho aishandira vakenneth tachiona vanoti ramangwana ravo harisisina kujeka zvichitevera kukuvara kwavakaita vatachiona vakapfurwa katatu pagumbo rokurudyi uye kaviri pagumbo rekuruboshwe zvokuti vave kufamba nemadondoro kudzanai musengi anotipa nyaya inotevera
zita ravatachiona rakazikanwa nevakawanda munyika nenzira yakaipa mushure mekunge vapfurwa muna chikumi nechimwe chizvarwa chekuchina vazheng shuelin avo vanove mukuru wekambani yaishandirwa navatachiona kunyange hazvo vave kufamba vakakotamira nekuda kwekushandisa madondoro vatachiona avo vane makore makumi matatu nemapfumbamwe vanoonekwa kuti munhu ane mhumhu mukuru vave kugara kumusha kwavo kumhinda mirefu yekuchishuku kwachirumhanzu mushure mekupfurwa kwavakaita vakarapwa muchipatara kwenguva inopfuura mavhiki matatu vatachiona vari kugara vachiuya kugweru kuti vatariswe nachiremba asi vanoti vanonetseka nekufamba zvekuti dzimwe nguva vanototadza kuuya kuzotariswa uku
kwandinobva chaiko ndoshandisa chikochikari svika kutara bcause pandori nedistance maybe 4 kilometers svika muhighway saka ndichatogwa nechikochikari ndosuwa patara semunhu asinawo mota inde ndifanirwa kuuya rutatu pavhiki ndogona kutouya kamwe nenyaya yekuti malift akanetsa dokuta ndingada kundiona nateni saka nguva idzodzo dzikapfuura anogona kutofonera dokuta tokudzatano tenikayasichayawochiregera saka nse munhu anenge asi achifambise pamunde nichitambura nguva indofanirwa kuuya nchionekwa nguva dzakawandisa handitiokwanisi nenyaya yekushaya chekufambisa
vatachiona vanoti vanoshandisa mari yavo kuti vauye kuzotariswa asi vachizodzorerwa nevamiririri vavashwelin pakupera kwevhiki yega yega vanoti zvakabuda mumapepanhau zvekuti vakapiwa zviuru makumi maviri zvemadhora ekuamerica mushure mekupfurwa kwavakaita manyepo asi vanoti vakangopiwa zviuru zviviri zvemadhora chete
mari yakatobudisa ndiri muchipatara abudisa 2000 yakandipa yekuti hano utengegwe chikafu akwai manyuspepa kwainzi 20,000 yaitori nyaya yekunyepa yese
mushure mekupfurwa kwavatachiona vashuelin vakasungwa vakagara muchitokisi kwemazuva mashoma ndokubva vazobuda mushure mekubhadhara mari yechibatiso inosvika zviuru gumi zvemadhora emuzimbabwe nyaya iyi haisati yave kutongwa uye vashuelin vachadzoka kudare muna gunyana vatachiona vanoti gweta ravo rakavaudza kuti vari kumiririra vashuelin vanoda kuvabhadhara asi ivo vanoti vachiri kumboda kufungisisa nezvazvo kuti vangaripwe zvakadii
ini ndiri kunyatsa kuona kuti kufamba chaiko kakuita sezvi zvichatonetsa ndekuti akatoti haa iri gumbo kusvikira ndafa harichaiti rera akangoda haro but harichafambi kana kumira rega rakaremegwa rakatakura wei saka ndoda kungotanga ndaona mamiriro akaita upenyu hwangu
vatachiona vane mudzimai nevana vatanhatu avo vari kuenda kuchikoro uye vanoti vanotyira ramangwana remhuri yavo sezvo vasisagone kuzvishandira pachavo mudzimai wavatachiona amaishupikai matarirano tachiona vanoti ivo pachavo havachakwanisi kubatsira kuriritira mhuri yavo zvakanaka sezvo vachipedza nguva yakawanda vachitarisa murume wavo amai tachiona vanoti shuviro yavo ndeyekuti murume wavo aripwe zvinoita kuti ramangwana remhuri yavo rive rakanaka dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemitemo dzinoti vatachiona vanofanirwa kuendesa zviri pamutemo munhu akavapfuura kumatare edzimhosva vachitara muripo wavanoda kuitira kuti zvive pamutemo kuti vashuelin vatevedzere mutongo unenge wapiwa Munyori mkuru wesangano reZimbabwe Diamond and Allied Minerals Workers Union la Justice Chinema vanoti sangano rawo riri mushishi rekuedza kuti hurumende inzwisise zvichemo zvevashandi vanoshandira zvizvarwa zvekuChina.
MaChina through the ambassador tiri kuti ngavawane mukana wokuteerera zviri kuitika zvechokwadi chokwadi kwete kuprotecta manationals avo kana zvikasagadziriswa. Vashandi vakuzoramba kushandira maChina. Hapana zvazviri kubatsira vashandi vemuZimbabwe kana nyika ino kuramba tichikuvadzwa isu tisingabhadharwi.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezvezvicherwa panyaya iyi sezvo vakuru vakuru vekambani iyi vaive vasipo. Chiremba ari kubatsira vatachiona anoti gumbo ravo rekurudyi harichafi rakashanda zvakanaka sezvavaimboita vasati vapfurwa, izvo zvinoreva kuti vachange vachishandisa madondoro upenyu hwavo hwese. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzanai Musengi.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Herald munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti Zimbabwe inotambira nhumwa mbiri dzinobva kumutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa sezvo Zimbabwe isina chairi kuvanza. MuChronicle vakuru vechitendero chechiMoslem vanoti nzvimbo dzavo dzekunamatira kana kuti mamosque munyika yose dzambovharwa kuitira kuvharidzira kutapuriranwa kwechirwere checoronavirus. ZimLive.com inoti mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa vaJulius Malema vanokurudzira kuti bhodha reBidbridge rivharwe kuti vanhu vashandudze zvinhu muZimbabwe. VaMalema vakurudzira vechidiki muZimbabwe kuti vaone zvekuita kumisa utongi hwavamunangagwa vachiti kunyora pasocial media pega hazviunzi shanduko. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi vana mukoma Jonga, vateereri vese vashamarari veStudio 7. Ini ndinoona zvinotaurwa kunyika yeZimbabwe kuti tiri kunzwa vana vasimango ava vakuru vemakereke vachitaura. Vari kubvunzwa kuti muri kuzviona sei kuti utungamiriri hurimo munyika umu utungamiriri hunobva kuna Mwari. Vari kutadza kupindura mubvunzo iyoyo zvavari kubvunzwa zviri pachena. Saka chiri kuvatadzisa kuti sevakuru vemakereke chiri kuvatadzisa kuti vanamatira nyika yeZimbabwe kuti ive nerugare chii ivo varimo vari vavo vakuru vemakereke. Ende vakaita mamiting avo ekutironga sevakuru vemakereke havana chavari kubudisa. Vanobvunzwa kunzi vanhu vari kunyamarara, vanhu vari kuita sei, havakwanisi kuzvianza izvozvo kuti vanhu vari kunyudzwa, vanhu vari kurohwa usiku, vanhu vachiita sei. Asi vanhu vavakuru vemakereke vanototya. Saka zvinhu zvakangooma zvokuti handioni zvinobuda. Chisiyai Mwari achitonga ega. Kana iri utungamiriri hwacho huri hwaSatani, chiregai Satani atonge nematongero ake. Bhikozi tikatinde kwaMwari vanhu vachirohwa usiku zvakangooma. Nekuti iko zvino munhu akavaka 60 million akapuwa bailout ari kutongwa achibva kumba kwake, akamiswa basa, akapuwa package, akapuwa mulandigeri, ari kutambira mari. Munhu ari kubuditsa huori huri kuitika munyika yeZimbabwe osungwa onyuma bailout. Auraya munhu here munhu? Haana kuuraya munhu. Munhu akauraya vanhu akaba 60 million akapuwa bailout ari kutongwa achibva pano. Hapana kumira zvakanaka ipa, hapana kumira zvakanaka, hapana kujeka. Utongi hwaSatani hausi utongi hwaMwari. Utongi hunde hwaSatani nokuti vanaitaidza mara vakanyura vanhu vakarohwa vakafa. Saka utongi huhu hausiri ndina hangu seiko magadziri ndiri pabhotswana.
Pamusoro yevashamarari nemi vateereri vose veStudio 7, zita handini mudiwa zvanaka ndiri pano pamafikeni. Ndaida kutaura pamusoro pavamatema danda vanotaura mashoko akasunama. Vamatema danda havana kodzero yekutaura.
Magadi vashamarari veStudio 7, ndine mashoko anondirwadza akataurwa naMangwana, naNick Mangwana. Mashoko akataura achiti kwanzi vana Kama naJulius Malima ngavazive zvekunyika kwavo. Kama ngazive zvekuti hana mukadzi wakatome iye zvanobuda achitaura zvina basa akamira nemukadzi achitokonwa kunyenga chichi ifungwavo dzinotaurwa nemunhu akura here dzorwo anongofunga zvemahumbwe zvekunyenga munhu mukuru aita seizvozvo ongofunga zvekunyenga inhambo chekuti afunge zvokugadzirisa nyika kuvana vake vava kufunga chimanje iye kaongofunga zvekunyenga ndimudzura ndiri pasouth africa
makadiko vapakuri wechirongwa chestudio 7 ndinotenda nekupindawo muchirongwa chanhasi ichi kuti mashoko angu hana mashoko mazhinji andingataura asi tokumbirawo kuti mutisvitsirewo kune vanhu vezanup f kuti ei nhema ngasawanzeba nhema handiko kutungamira nyika kwakanaka ngautaure chokwadi zvinonga zvichiitika munyika nguva zhinji ndini hangu tike ndiri pabakersford musouth africa ndatenda
makadi vashamarari pastudio 7 haisi kunotiri rit kuna kwangundu tiri kungochema nechirwere checovid ichi chapedza ruzhinji gwenyika kwashashungurudza vanhu ini maonero angu lockdown ndizvazvo yatapuwa asi haina chaingagadzirisa nekuti vanhu vangagara kudzimba vamwe vachadofa nenzara chaivo vasingaendi kumabasa saka chakanaka kungokurudzira vanhu kuti vamaintain social distance vafambe nemaface mask pakungonzi vanhu vaite shutdown vagare ndoona sekuti zvingadopa vanhu matambudziko
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mitambo yakasiyana-siyana muamerica iri kutangidza kutambwa mushure mekumbomiswa pamusoro pecoronavirus mitambo yebaseball mijaho yemotikari basketball neimwe yave kutambwa semazuva ose asi pasina vanhu vanenge vachiona munzvimbo dzavanenge vachitambira sezvo coronavirus iri kupararira muamerica zvine mutsindo hazvizikanwi kuti mitambo iyi icharamba ichitambwa kwenguva yakadini vanofarira zvemutambo vatafadzwa munjanja vanoti kunyange hazvo mitambo iyi ichitambwa pasina vanhu vanenge vari munzvimbo dzinotambirwa mitambo iyi pane mutsauko mushoma kana munhu achitarisa mitambo yakaita sebaseball kana basketball patelevision sezvo matambiro achingori mamwe chete
uno muamerica ndingati chirwere checorona ichi takauya tikabhongodza mitambo yakawanda-wanda tikati chakatanga kubhongodza iyo mitambo yebasketball pakuino imwe mitambo yanga yauda kutanga yakaita sebhora nebaseball zvakabva zvavhiringidzwa nefootball yakuda kuti titange saka ipo pasama ino takaona mitambo yakasiyana-siyana yave kutanga kuti dzokei takatanga kuona iyo mutambo webaseball ndiwo wakatanga kudzoka asi kudzoka kwavari kuita vari kudzoka vasina mafans avo vanenge vachipembera timu dzavo vari kutamba mumastadium anenge asina vanhu saka tiri kuona kuti vari kudzoka asi vari kudzoka nenzira iri very conservative
ko zvino kana vachitamba pasina vanhu vakatarisa kuti vanenge vabhadhara kuti vapinde vachiona mari yokuvabhadhara vatambi ava inobva kupi
ndingati chinhu chinoshamisa pamitambo yakasiyana-siyana mari hombe inobva pama advertising nema TV rights. Ndichireva kuti paya paya vaya vaya vasina kunoona mutambo kutedya vanenge vachionera kudzimba dzavo vaya vaya maadvertisement anenge achibuda iyo nguva yemutambo iyo inonyanya kuunza mari kana ndingati hupfumi hwakawanda kumatimu akasiyana siyana akaita sebhora sebasketball sefootball ndingangoti netenisi negolf saka mari hombe iri kubva kumaadvertisement ndokunonyanya kubva mari yemasports ndosaka makaona vachiposereza kuti vakasvike kudzoka kwemitambo iyi nekuti vanga vaitori nemacontract anga akasainwa kudhara
ko nyaya dzezveutano dzakamira sei pavatambi
ndingati mamwe matimu akaita kutesta vatambi vandingati vashanu matimu aya akatorambidzwa kuti atambe dzokera kunotamba mutambo wenhabvu kubaseball kuno zvikwata zvine maplayers vakanga vatestawo positive vakatonzi aiwa matimu aya ndaambomire kutamba sawakamirira kuti vatambi wavo vaende mu-14 day quarantine intensity yemutambo inenge iri kuda kuendererana nenguva yapfuura iyi saka ndinoona kuti maplayoffs ka achanakisa achava competitive asi element yekungoti hakuna mafanzi hairipleseke saka inenge ari right asi handioni zvinozofanana
vatafadzwa munjanja vari parunhare kuOklahoma muno muamerica nestudio 7 Ndarangarira gamba kambo kanobva kuna Sifas Mashakada and the Sounds of the Muddy Face sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vari zana nevana 104 nyanzvi mune zvemajongerwo enyika dzinoyambira nhumwa dzevasiriro ramaposa kuti dzisangane nevanhu vakasiyana-siyana kwete nevehurumende vega tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau Ini ndini Tanonoka Wande ndiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.